mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 17 Chivabvu 2022 makacherera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu kuchirokwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Asi ngatizive kuti nerimwe divi zvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kunana South Africa kana kupi ndokwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndiwe paunenge uchicreata basa ipapo.
Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinoundwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe.
Saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi timboshandisa US dollar zvingave nani pamwe kutambura kwevanhu kungapera.
Sangano reNational Consumers Rights Association rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma.
Futi yakashandisa R15 iyi futi yatugara tichinzwa madibates achiitika kucongress kuti futi haizi futi inofanira kubvumidzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirirwa nyaya dzehondo.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi wemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nezuro hurumende yakazivisa kuti kwemwedzi mitanhatu iri kutevera hurumende haichabhadharisa mutero wekupinza zvinhu izvi munyika kana kuti import duty. Zvimwe zvezvinhu zvakataurwa nehurumende zvinosanganisira mupunga, flour, cooking oil, sugar, munyu, majarini, upfu, sipo nezvimwe. Hurumende iri kuedza kugadzirisa mamiriro ezveupfumi. Svondo rakapera hurumende yakarambidza mabhanga kukweretesa mari. Nyanzvi mune zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti kunyange hazvo zvaitwa nehurumende izvi zvichiita sekuti zvinobatsira vanhu panguva pfupi hazvina zvazvinobatsira nyika mukugadzirisa mamiriro enyaya dzezveupfumi.
Ndinoona sekuti zvina paviri pokuti zvinogona kunakira vanhu kuti zvirizvo zvizvi sokunzwa kwandaya tomboita nhasi kuti zvimwe zvacho hazvichatoranikwi muzvitoro zvemuZimbabwe. Saka kuti zvikwanise kutengwa kuzhe pasina juti inenge ichachajwa kuti zvipinde munyika zvinozoita kuti zvirizvoo zviwanikwe muZimbabwe pamwe chete nokuti zvinge zvakachipa kana zvapinda muZimbabwe zvinenge zvawanda vanhu vachinji vatotika kunana South zvawanda muZimbabwe zvachipa vanhu vaakuzviwana. Asi ngatizive kuti nerimwe divi zvinhu zvakashata zvikuru paekonomi yeZimbabwe nokuti kunondotenga vanhu ikoko kungava kunana South Africa kana kupi ndokwavari kutocreata mabasa ikoko nokuti pese pese paunotenga kungava kuzvikonyika kana muZimbabwe ndiwe paunenge uchicreata basa ipapo pamunhu waunenge uchitengera pabhizinesi waunenge uchitengera iroro. Saka izvozvo hurumende ngaizvione kuti zvinhu zvairi kuita izvi zviri kuendesa mabasa kwacho kunondotengwa navanhu ikoko. Zvekare vari kuendesa futi mari inokosha yemaus dollar yaidereki inge ichishandiswa muZimbabwe kuti ikwanise kutenga zvimwe zvinhu zvatisina muZimbabwe zvakaita sepeturo zvakaita sana diesel. Saka zvina paviri pamwe ndo saka hurumende yati kusvika mwedzi mitanhatu inotevera vakaita saizvozvo.
Vanhu veruzhinji vanga vane basa rekutenga
flawa wakana kuti mipunga nemanjarini nezvimwe zvakadaro kubva kunze kwenyika kubatsira vamwe vanhu vari kunze kwenyika asi munyika mavo zvinhu zvisingafambi munoona sekuti ruzhinji rwevanhu runotarisa nyaya iyi nenzira iyoyo
ruzhinji rwavanhu haruhwisisi izvozvo ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yenyaya dzemari ruzhinji rwavanhu runotoda dzidziso yekuti umwe nomumwe wedu ngaakwanise nepaanogona napo kuzvidzidzisa nezvemari mumwe nomumwe wedu ngaakwanise paanogona napo kukwanisa kuumbiridza iye yatingati ikonomi yake kuti panombonaka zvinhu sokunaka kwazvino ndizvakamboita pava neus dollar vanhu vanobva vakwanisa kushandisa mari iyoyo zvine njere mukati kukireta maikonomi avo ivo pachavo nokuti ikonomi dzedu dzokuzimbabwe dzinotidetsei kuti ikonomi dzinogadzirirwa kunge dzakanakira vashoma chete padzinokunakirawo iwe ipapo chigadzirawo mari chishandisawo mari dzako zvine musoro kwatoo tikurima mari kuyoko zvekare vanhu ngatizive kuti patinondotenga kunze kwenyika kuyo idzi dzizohombe iyoyo pautenga ipapo kungava kudubai kungava kuchina kungava kusouth ndiyo pawatocreata basa rako ipapo chireka kuzodzoka kuzimbabwe wakuti kobasa rangu riri kupi iwe wandokumura mari dzako miri kwaunenge waida ikoko saka ngatidzidze kuti zvinotinetsa munyika tikwanise kuzvigadzirisa munyika imomo kuzvatinoti kuda mainnovations aya kuti tozviwana sei munyika medu panguva dzino pamwe hurumende zvekare ndopayati for the next 6 months chet tomirira ipapo pamwe wari vachida kuti vanhu after 6 months idzodzo vakwanise kufunga kuzvigadzirira nokushandisa mari dzavanowana munyika mavo zvinozoita kuti vacreate mabasa avo neavana vavo munyika yavo
avo vange vari nyanzvi mune zvamabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio muno muAmerica nestudio 7 zvichakadero sangano rinorira kodzero dzevatengi renational consumer rights association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma mutauriri weNACORA amai Lindiwe Pilime vanoti zvingave nani kuti hurumende ikaita hurukuro munyika pamusoro pekuti pari zvino nyika ishandise dhora rekuAmerica dhora remunyika rigoshandiswa kana dhora remunyika rasimba
mitengo yasvika pasinga achakwanisiki neruzhinji rwavanhu muno muzimbabwe zvingabetsere kuti tidzokere mukushandisa us dollar nokuti bond chairo udzamu hwaro wadzikira zvisingaiti izvi zvaive kuita kuti mitengo yezvinhu zvakawanda zvikwire tikatarisa kuti mutengo wefuel wakwira mutengo wemagetsi wakwira zvese izvi zvakusundira kuti mutengo wechikafu naiwo ukwire iko zvinonwa neshugawo mutengo wayo wakwira vanhu havachakwanisi kuti vazvitenge zvapa mitengo isingaiti kana takatarisa kuti ivo vanhu vacho vanofanirwa kutenga vari kutambira mabhondi mabhondi achanyanyobetsera atowedzera kutambura kuri kuita vanhu ipapo mitengo zvairi kukwira kudai mari iri kutambirwa nevanhu haisi kukwira saka zvinoreva kuti vanhu vanoramba vachingowedzera kutambura havasi kubatsirikana bhondi pachara harisisina zvariri kubatsira pano muno munyika saka dai zvaibvira zvaongororwa kuti kumboshandiswa us dollar kusvika panguva yatichaona kuti mari yedu neupfumi hwenyika yedu hwave nechiremera chiri nani chichaita kuti vanhu vakwanise kushandisa mari yemunhu saka shuwa dai vakuru vakambotarisisa kuti timbomira hedu kushandisa bhondi tomboshandisa us dollar zvingave nani pamwe kutambura kwevanhu kungapera
avo vange vari mutauriri wenational consumer rights association amai Lindiwe Pilime vari parunhare kuBulawayo nestudio 7 vechidiki vakaita musangano wekuzeya mafambiro akaita chirongwa chemusangano weZimbabwe Electoral Commission neNational Youth Council wakaitwa kubva musi wechishanu kusvika musi wesvondo muHarare musangano uyu wanga uri wekubatsira vechidiki kuti vanzwisise mafambiro akanaka esarudzo gurukota rezvemitambo nevechidiki Kirsty Coventry nemumiriri weSwitzerland kuZimbabwe vaNicklin Jäger vakakurudzira vechidiki kuti vabatsirewo mukuvakwa kwenyika mumwewele chidiki aikokera msangano uyu ari mukuru wesangano rinoshanda neve chidiki re H Foundation va John Muchenje aita hurukuro na Evans Zininga we Studio 7
chokutanga kubvamuswe Friday kusvika muswe Sunday muharare manga mune musangano wanga uripo wakaorganizwa nezek ne Ministry of Youth ZYC and AU unova musangano wanga wakanangana maringe nekukurudzira vechidiki kuti vaparticipate mumaelections muzimbabwe pachiti kuparticipate tikuruva meaningfully and actively kuti ngoparticipata just kuvota
nyaya dzaitaurwa nezvadzo pamusangano uyu ndedzipi
munharuva dzakataurwa takakurukura zvakawanda uye taioneswa nekudzidziswa basa rinova basa rezeki nekuti zvii zvatinotarisira isusu sevanhu kubva kuzeki izvo zvakabvunzwa nevechidiki yanga yakawanda vachipindura kuburikidza nekuti isusu takazivawo kuti zeki mavoters roll inopa maparties uye nemacontestants ese then also zeki inokurudzirwa kuti iburitse maresults nemutemo wenyika 5 days after the elections so ndinoti zvatakadzidza zvese nenjodzi yataivhuza uye takaona mukana wekuita go through the process yekuvota kubva pavota registration kusvika pavota accounting and announcement of results so ndinoti zvatakadzidza ipapo zvakabatsira kune vechidiki zvakatibatsira kuti tione kuti basa rezeki rakambomira sei uye basa rava rakuita nemazvo here
tanzwa kuti pakanga paine vatauriri vakuru vakasiyana-siyana ndevapi vaviri vatatu vamunganongedzera
paungano iyoyi pakataura vatauri vakawanda ndiyatanga mune vemuno muzimbabwe vakanga varipo honorable Dr. Kest Coventry anova iye mukuru wemayuti muno muzimbabwe na national chairperson wezeki vakanga varipo commissioner echigumba vakanga varipo vachitaura zvekare nemayuti vakaungana paungano iyoyo
saka imi sevechidiki makatambirana sei nenhaurwa dzakaturwa nevakuru vakanga varipo
isu sevechidiki tinotambira zvakanyanya masangano akafana newaya tirikuita anotionesa nekutivhura njere dzedu nekuti dzimwe nguri ndinongoverenga munewspaper ndobva ndanyarara asi ndikange ndoramba ndichikomedzerwa nekudzidziswa nekuoneswa mabasa anotarisa kuti zeka vanga chiita uye vachitipindura vachitiudza zvavanofanira kuva vachiita zvinoisa kurudziro neyatinoti trust muvana vechipiki panyaya dzekuti tiparticipate maelections because nedzimwe dzenguva tinongoudzwa manewspaper vanotaura vakasiyana-siyana tombva tasviba nekuora mwoyo kwete yatinoti vhota apati vana voregedza uro voramba kuenda kunovhota asi zvikange zvichibuda pachena zvichionekwa zvinhu zvinokurudzirwa zvinotikurudzira isu vechidiki nevamwe vakatirisha nyika inoti vakwanise kuredza kuvhota muna 2023
uyo ange ari mukuru wesangano rinoshanda nevechidiki reH Foundation vaJohn Muchenje vachitaura parunare naEvans Zininga weStudio 7 bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 munyika yose asi vamwe vanhu zana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe 169 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu zvine mazana mana ane makumi masere nevana 5484 ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi mana nezvipfumbamwe nemazana mana ane makumi matatu nemumwe 249,431 kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni matanhatu ane zviuru zana nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevanomwe 6 million 131,637 vabaya wanomba dzosembiri vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana matatu ane makumi masere nechimwe nemazana mana ane makumi mana nevatanhatu 4,381,446. Tarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mune dzimwe nawo mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kumusangano wenyaya dzezvemvura uri kuitwa kuSingapore. Vachiwenga vakazivisavo kuti vari kumusangano uyu vachatarisisa kuona kuti Zimbabwe ingatengawo zvombo zvehondo here kubva kunyika iyi. Senator Angeline Tongogara nezuro vakati uori hwanyanya muZimbabwe vachiti upfumi hwenyika huri kupiwa nevanhu vashoma vari pamusoro vanodzivirira avo vari kuita zveuori kuti vasasungwa. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 apo makadiko vashamara ari vese Studio 7. Ndakutaura pamusoro pemurume uyo wakarora umweni murume. Vanhu vaitoziyana, vanhu vaitoziyana. Zvevi zvinorwadza kuti vabereki vapemberere veiti taona muroora, muroora watoita. Apa asi muroora kwaye murume umweni. Zvinorwadza, ndichipesirangu ndichiti haiwa mukomana ngaapinde, mukomana ngaapinde. Ndini zvangu ingwingwi kumusha ndobva kuchipinge kwamariya uno ndosouth africa eastern cape.
Aiwa ndabatikana, ndabatikana vanhu vamwari. Nenyaya yakaitika Hunde Valley muZimbabwe mune vasikana vakanaka zvokuti ndatenderera Zimbabwe ndichitsvaga vasikana vakanaka vari kuvakawanda zvokuti asi ndopo unowana umwe murume achida kufemera mugodzi noumwe murume. Akomana, aiwa Mwari ndakapindira, ndapota ndapota ende ndarwadziwa. Vana vemuZimbabwe vakanaka zvokuti Yehovha wada umwe murume. Zvandiremera, zvandiremera.
Koma tanonoka Wande.
I want to talking about the guys talking about the dialogue. Party Rose Nancy United Alliance or something like that, I don't know. Listen, bruh, we are not going to accept nonsense this time. Now, we're talking about the dialogue. What is the dialogue? Iwe, let's party chakwe chocho, the ZANPF, batanai, mkadzire nyika yacho. Tuone. Why so scared kwenda kuma general election kana muri party? Why so scared come 2023 by election? Takakuudzai tikati this is a new game, this is a new movement. So come 2023, we are waiting for that. So I want to say that to you.
Inini ndini Kruger ndiri kuno kuEastern Cape. Tidoti vamunangaro ava zvavakonawa kutonga ngavasiyirewo umwe amboitawo nenzira yaanogona nayo paine kurambira nepachigaro uchiona kuti uri kuonawa kutonga nyika iye sefemili kai yekuti kwanzi ndeyangu hazvizvi zvefemili seuchifi kana usabruku wanonzi kwanzi handevomudzinza rekwedu. Aiwa kana munakonewa gapewo umomo wambozamavo. Handiti because ipapa pachozwa kuti vanhu vasiyi vachirova vanhu vachidana vachidana vanenge vari kuona vanhu kuti aiwa hapana zvatei kugarira kuzano peita tiinde kuTriple C because vanhu vanenge vachiona kwavanenge vachifarira kwavanenge vachiona kuti uku kuri kuitika zvinhu zvine future. Saka iwo kana vachiona kuti vakona vakutonga ngavapewo umwe wechigaro ichi.
PaStudio 7 ini ndoda kungotaura nenyaya yamunzwura. Munzura haachisina chake. Ukanzwa munyuzi kana paipa kungotaurwa zvamunzura zvei zviri nyaya nyaya dzekupikisana nevanhu munzura azoenda kukoti munzura azoya inyaya yekupikisana nevanhu manje next year haana chake. Next year
ana kana MP ana kana councilor Nusara ngokutopera kwake uya asina basa wedu yenye muzvipatara ndino ndirwadza mabatiro wemuzvipatara dai mamborwarira mamboenda mamboona zviri ikoko aiwa tinongoti ngapinda yake mukomana
ya ini ndinobva papolokwane apa ndonzi nyandoro mucheka ndiri papolokwane apa ndirudawo kutaura kuti haa isusu nhamo yataona muno mujoni umu haa munangaro akazvichiita ngaabve ake sisi ngaimbopinda timboonawo zvimwe zvinyuwani taneta nezvisharo izvo bhozi zvokunyengedzwa nyengedzwa nevanhu vasina basa vana munangazava haa taneta navo chimboisaivo chamisa timboona akakwanisavo temu yake totsvaga vomwe futi tingode kuti tichinja tichichinja kwete kuti munhu wani unotonga 20 years ari one aiwa ngaambobvapo munangazana basa
pamusoro westudio 7 ndinoitwa success progress ndinogara kuno Cape Town ndikumbira kudai Mwari Baba vapindira vaisa hurumende yejekerere CCC vaibatsira yabatsira vanhu vezimbabwe vatambura vazara paspace vavakuvengwa nedzimwe nyika nokuda kwehurumende yeutsvanyiriri Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire Mwari Baba ngavapindire nevari kumaruwa ngavapindire madzishe mapurisa masoja ngavachinje ngavaende kuhurumende yekusaruzhinji ndatenda
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zvekuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kambani yeAmerica yeMcDonald's inoti yatanga kutengesa mabhizimisi ayo muRussia anosanganisa nzvimbo dzekudyira kana kuti marestaurants anoita mazana masere ane makumi mashanu 850 uye dzine vashandi vanoita zviuru makumi matanhatu nezviviri 62,000 zvichitevera hondo iri pakati peRussia neUkraine McDonald's inoti haichakwanisi kuramba ichiita bhizimisi muRussia ichiti zviri kuitika munyika iyi hazvienderani nezvinangwa zvekambani yeMcDonald's muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo mudunhu reNew York kunosangana nemhuri dzevanhu vakapfurwa vakafa nemusi wemugovera murume wechichena ane makore gumi nemasere anonzi akapinda musupermarket iri munzvimbo yeBuffalo inogara vanhu vatema vazhinji akatanga kupfuura vanhu vatema muchitoro ichi pakafa vanhu gumi murume ari kunzi akapara mhosva iyi anonzi anotevera vanhu vane rusarura vasingadi vanhu vechitema kana mamwe marudzi nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti vanhu vechichena vazhinji vave kutya kuti vanhu vemarudzi asiri echichena vava kuwanda muAmerica zvinova zvinovatyisa vamwoyo vanoti izvi zvinoonekwa kuti zvakaitirwa muruvengo rwevanhu vechitema nevamwe vasiri vechichena
chekutanga toda kuti nematambudziko kune mhuri dzashayi dzarasikirwa nehama dzavo paincidendi yataona incidendi yaitiwa nemunhu ari racist munhu asingafariri vanhu vatema or ndingangoti anyone vari non-white munhu according zvatiri kunzwa munhu agara ari munhu ane maissues aekasinga munhu angasingafaniri kuti awane kutenga weapon futi akashandisa AR-15 ifuti yatrugara tichinzwa madebates achiitika Congress kuti futi haizi futi inofanira kuvhumidzwa kutengwa nevanhu ifuti dzakagadzirirwa nyaya dzehondo and also I think inofanira kuti ichinjwe magazini ayo kuti isaite fully automatic sezvairi because ifuti inouraya vanhu vakawanda. Saka zvoratidza kuti problemu yefuti muno muAmerica iri kuramba ichiendeka mberi. It's worse ne case yaitika kuBuffalo because kwanga kune nyaya yeracism mukati.
Iyo nyaya yefuti yamuri kutaura yekuti inyaya iri kuramba ichinetsa muAmerica. Chinotadzisa kuti Congress iite mutemo unogona kuti vanhu vasatakura kana kushandisa futi kana kutenga futi dzorudzuku. See,
chiri kunyanya kunetsa maRepublicans muparlamendi muCongress. MaRepublicans iwo vari kuti Second Amendment yeConstitution yeAmerica inovhumidza umwe neumwe munhu kuti ave nefuti kuti azviprotect. And therefore vanotowana support yakawanda panyaya dzemari dzinobva kuNRA. NRA iNational Rifles Association ndiyo union yaningati organization hombe association inorepresenta magun owners ende vanokontributa chaizvo kumacampaign mapolitical campaigns emaRepublicans aya kuti vakwanise kurana macampaigns avo. So because of that and the fact yekuti most Republicans ndivo vanofarira zvefuti izvi masupporters avo. So masenators aya nemacongressmen vari divided on party lines kuti mutemo uchinjwe so that kuisiwe marestriction kune vanhu vangatengesero futi especially vanhu vanozikanwa nemaproblems mamental issues or people who have violent tendencies or vanhu vanozikanwa kuti awazi stable vanhu vasingafaniri kuti vapuwe mukana wekuti vatenge futi dzakaita semaR-15 atikuona ari kuuraya vanhu.
Vateereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia muno muAmerica neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inomisa kwemwedzi mitanhatu kubhadharwa kwemutero pane zvimwe zvinhu zvinounzwa munyika zvakaita seupfu, mafuta, mupunga, shuga nezvimwe. Sangano reNational Consumer Rights Association kana kuti NACORA rinoti kukwidzwa kwemitengo yezvinhu kuchaomesera vanhu vagara vane mutoro mukuru pamusoro pemihoro yavo mishoma. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nhasi vanotarisirwa kushanyira guta reBuffalo muNew York kunosangana nemhuri dzevanhu gumi vakapfurwa vakafa mune imwe supermarket nemusi wemugovera. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.